Vachitaura mudare nhasi rimwe remagweta avakonjana Advocate Terai Mafukidze vati dare repamusorosoro rinofanira kunzwa nyaya iyi sezvo pakatyorwa bumbiro remutemo pakaramba dare reSupreme Court kunzwa nyaya iyi asi gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhuwarara vati Constitutional Court haitombofanira kunzwa nyaya iyi nekuti vakonjana vakatadza kutevedza mitemo yezvesarudzo.
Isuwo tichiti vanduna vachiramba vachiti aiwa kuSupreme Court hakuna kudhiriwa neanything chinoerekana nechakubatabata bumbiro remutemo, saka hazvikodzere kuti nyaya yacho iende.
Mushure mokunzwa kubva kumagweta avakonjana neavanduna, vatongi vatatu vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Anne-Marie Gohora naJustice Ben Shachwayo vati vachadzivisa mutongo wavo munguva inotevera asi yavasina kudoma. Rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati pane umbowo kubva kuVeti pachayo unoratidza kuti vanduna handivo vakahwina sarudzo iyi, uye zvakakosha kuti kodzero dzevanhu vekuChegutu West nedzavakonjana dziremekedzwe.
Veti yakatonyora maafidavit ikati takakanganirwa, asi yati isusu hatigoni kugadzirisa mistake yatakaita inogona kungogadziriswa nedani, asi ndozvakuti taakutenderedzwa tichikwira nokudzika mapepa aripo anoti vanduna havasivo vakasarudzwa nevavhoti vekuChegutu West constituency. Mavhoti anoti vakonjana ndo vakasarudzwa nevanhu, asi dziri kungokwidzwa nokudzidzwa nokutenderedzwa nokupoteredzwa.
Vakonjana vakakunda musarudzo dza2018 asi kusvika nanhasi havasi muparamende sezvo zeki yakati vanduna ndivo vakakunda. Pasi pemutemo wesarudzo, kana zeki ikakanganisa kutaura zvinenge zvabuda musarudzo, dare rinoona nezvesarudzo reelectoral court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Asi Electoral Court yakarasa nyaya yavakonjana ichiti vainge vasina kutevedza gwara rinodiwa pakukwidza nyaya yakadai kudare. Dare reSupreme Court rakarambawo kunzwa chichemo chavakonjana richiti nguva inokodzera kuti nyaya yavo inzikwe yainge yadarika vasati vaikwidza kudare iri, asi vangomo vanoti vakaita zvese zvinodiwa pamutemo pakuisa nyaya iyi pamberi pematare eElectoral Court neSupreme Court.
Asi ndo mhosva yakapomerwa neelectoral court. Makanyi zivisirei vanduna kuti mune nyaya yakupokana nokudhirewa kwavakaitwa sokuti vasarudzi pachinzvimbo chavakonja. Tabva ipapo tikauya kuSupreme Court. Mhosva yatiri kupomerwa Supreme Court ndeyekuti maifanira kuita kuti nyaya yenyu itongwe ipere mitatu isati yapfuura. Asi isusu takaita zvaifanira kuitwa, tikafaila mapepa aifanira kufailwa, saka zvanga zvamirira kudai tigare uchiri pamutongo munguva dzakataurwa mutemo weelectoral court.
Mune imwewo nyaya iri kumatare, dare ramajistrate rati richapa mutongo waro svondo rinouya pachikumbiro chemutungamiri weamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaObed Masaraure chekuti nyaya yavari kupomerwa yekuda kubvisa hurumende nechisimba iraswe. VaMasaraure vakasungwa muna ndira muna 2019 vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yavaEmerson Mnangagwa pachigaro nechisimba. Mangwana dare ramajistrate richapawo mutongo waro panyaya yemutapi wenhau Hope Wauchin'ono yaari kuda kuti dare iri rirase nyaya yaari kupomerwa yekuti akaburitsa manyepo padande mutande rake reTwitter. Nyaya iyi yakaraswa nedare reHigh Court mwedzi wapfuura, asi muchuchusi mukuru wenyika vakumbira ihodzi vakapikisa mutongo uyu. Izvi zvadzosa nyaya iyi kumatare zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.